manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gumi guru 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutamzoma under extreme violence campaign. Paitika mhirizhonga isati yamboonekwa, ndosaka vezvanhu vachiti hatiri kuenda kutakuita zvevioilence nezvimwe zvese kuchizira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yango nyaya yekuti joita sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi, kutanda nyadzi hapana chii, vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuAmerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika neZuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemabi elections dzakaitwa kuBuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6 nemutare muguta muward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabaya elections akaitwa matanhatu zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti maseenzero ari kuita president siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yezimbabwe zveupfumiso yezimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka zvatambirwa neruzhinji rwezimbabwe vachiona nzira, vachiona madhambu. President vadzosera tariro yeramangwana yakanaka kuvana vezimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasunungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu one inenge secret society isina kana mastructure kana isina organization.
Asika iwo veTCCC ambassador Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuInsiza nekuMatobo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavavahwina chete. Kana vakange vasina kuhwina vautoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho, kana uchinzwa kuti inoenda kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambofamba sei. Asika hazviite kuti munhu apinde mubhutsi paine munhu akamubatira pakatwa pamaoko ake. Munhu anopinda mubhutsi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa yekushungurudzwa angatoratidza izvozvo nekuvhotera patirato raari kuti ari kurambidzwa. Saka yangu nyaya yekuti toita sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi, kutanda nyadzi hapana chii, vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha, hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa?
ati kupikisa zvachose kuona mavhota atakuwana mumadhorobha ati kurei saka muna 2023 zvimwe zvizhinji zvato zviri kuitwa napurezidendi zvekuti madhorobha ave nemvura ana muchadezi dheni kubhuruwayo nezvimwe zvakawanda zvekudzosa kuti mataundi ave nemabhizinisi nainvestors zvichiuya vachidaidzwa napurezidendi anda open for business zvinoreva kuti vemumadhorobha vanga vakashungurudzwa nemasanctions kubvira 2002 vaakuvhurika mameso vanona hatibvurike madziso musi mumwe chete asi tiri kufara kuti mumadhorobha tine ndima yatiri kuratidza kuti ichatinakira maelections a2023
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vaostalo siziva
ekutanga tiva kutenda ruzhinji rezimbabwe inpaticular vanhu vekumatopo kuinsiza kuguruve nekumanikaland nekubhohera nekuchirumhanzu nekubuda vachida kunotivhotera vachiratidza kuti vane rutsigiro rwemovhmendi yavo idzva yecitizens coalition for change vanga zvisiri nyore munozviziva kuti taita maelections anga ari so violent anga ane rutsigiro rwakawanda rwanga ruchirongwa nezvanupf kuchibva muharare vachidiploya vanhu kuti varove vanhu nekutyizira vanhu saka vanhu vabuda vaita brave up against all odds bandiko zvinoratidza kuti CPC yaita mafootsteps in different parts of the country in particular kumaruwa
asika vasiziva vamwe vari kuti ivo zviri kuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa nezanupf
izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelections patten zvekutanga ndechekuti bielection vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotiza saka bielection ii memorial ine apasi ruzhinji revanhu harikuti because vanobhiliva kuti haina zvainochinja chechipiri ndechekuti taenda mutarudzoma under extreme violent circumstances paitira mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiita vatiri kuenda kutira kuita zvevhiolensi nezvinhu zvese kuchinjira vanhu chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musarudzo sikusii movement idzva zviri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo nekuti 5 of 6 anga ri yezanu pf 1 iri yeopposition tagona kuhwina yanga ri yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo tikaincreasa vote share yedu extremely so kuincreasa takaita tambudziko yes kuguruve ndo kunofanira kushanda
asika vamwe vari kuti bato rezanu pf rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe
pati kuenda apa nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripovhi chechipiri ndechekuti pati kuenda hapana anogera wasipo nyaya yemhirizhonga mazirigop isu tirikugadzira kuti timeke sure tinodzivira mapita bhazatai so that we can protect our people from our communities. Nekuti hatitarisiri kuti zvanu pf yoramba ichitsidzira vanhu nekukuwadza vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vaostalo siziva vari parunare muharare. Zesa yazivisa mubepanhau recent mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuamerica pamwe neemunyika pamutero yavo yemagetsi izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvemari vamutuli ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete zesa iri kutadza kubhadhara zvikwereti kumozambique south africa nezambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi zesa inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika makambani kutanga mwedzi uno anonzi nezesa akatotanga kubhadhara nemadhora ekuamerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze
sezvakwenyu pakaiswa pakatarwa
mitemo yekuedza kudzikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekutanganisa mari yekunze kwenyika yekuamerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanonge vainayo kuti zvibatane saka naizvozvo pane zvino ndo zviri kutoitwa nichiziva muchayeuka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemacivil servanti yemari yekunze kwenyika yaapa $200
ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei
saka dambudziko ranga rine maparasitos nderekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende amanikidzwa kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare saka zvichireva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevalue yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vave kuita blended approach saka nokudaro maparasetawo nokuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vaingorasira mari dzavo dzemaZimbabwe ndoradzi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenga kumapazi ehurumende nemalocal authorities
zvakakosha sei kumakanzuru izvi Dr. Kanyenzi
muchayeuka kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga kutovhara kana mahospital makliniks avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nenyaya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhola isingagoni kuchengetedza uremu hwemari
zvingabatsira sei zesa kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino
zesa sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvinhu zvakawanda zvinototengwa kunze kwenyika nekudaro matambudziko atanga tinawo aya ekuti michina yavo yaingopunzika ichitadza kusimudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muload shedding zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusimudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi
asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhare nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe
ivo vanenge vachinyatsoona kuti hazvina zvazvinoreva zvangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aizvi atare mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama maprizes avo anga asiri parecovery rate saka ndo zvinhungamupinyi zvinouya nenyaya yekumbunikidza vanhu kuti isu tinyatsoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matovaita kafira mberi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika kuti vanhu vapihwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abhombwa neRussia ichishandisa ndege dzemhando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. simtungamiri wenyika ye Ukraine va Volodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfura mamwe ma drones aya. Mashoko ari kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa chekwarusate kwamuziki, ndinosikana ne23 years, ndichikutadza international marketing kwachiunivhesiti of technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nyuchi, ndinotengesa huchi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nyuchi kutaku kutanga maprojects acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare mabhiri movals. Zvira kuti ndinoita zvekubvisira nenyuchi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu dzichinyisa vanhu. Ndezvinhu zvandinoita.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazvinoiwo kaitira tangu rachibasi ndakazotambesa projekti yacho muma2020 munguva yecovid mushure menge tandatamiswa kuita mapati yamutosaka ndakatanga kuita nechizodi ndikwanisi kuona kuti ndisimudze mari yefiri. Saka ndokuitisa nyandakaisi ndakapetera pachiunivhesiti of technology ndivo vakandipa mukana kuti ndise projekti kuti ndione njiriritie.
Asi nyucha hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei hamutyi here?
Kani nechimhuka inotoda kuzvinzwisisa. Inini ndinewo chipo changu nacho chandokwanisa kunzwanana nacho. Ndinogona kuti ndikasvika pangoko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti idzi hadzirumi. Ndotonzwisisa kuti dzimwe dzinoda kushandisirwa hupi, dzimwe hadzidii, dzoda kumirwa kuti dzidzikane. Chendo zvakadaro. Asi hazvo ipapo pandobvumirana nenyuchi, chinhu chinotyisa zvisingaiti. Nyuchi dzinotouraya. Asiwo zvaangofanira nekuti kune vanhu vanotitaura nenyoka, vanotitamba madzanyeroko vachida zvandingoriwo kuti ndinyeroko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa inotonzi yakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi nekuti zvakafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasi dzisina muzimbabwe. Tinongotora mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nenzira yekuti zvinhu zvese zvinotodhipenda pane nyuchi. Zvingava zvinocherwa, zvingava miti yedu chaiyo, kana zvirimwa zvese zvinotoita kuti zvirarame, zvinotoraramiswa nenyuchi. Zvimwe dambudziko ratakuita muafrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokurumidza kugadzira huchi kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukwira kuri kuita matemperatures. Saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumble bee nemakiller bees. The one bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patirikutoedza kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti inini ndakatoita neprojekti ndikaona sekuti ichatibatsira tichengetedze matsango edu sezimbabwe. Izvozvi tikatarisa munyika yedu capital dzako ndiyo cash crop. Achiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa. Ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagandi sekuti anoda mudzani wanyi kuti azomachi azokure zvakare. Yobva ipapo fodhi yacho painotengesa hatisirisivarimi tinoisa purize.
Munorevei mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndi anotisira purize. Saka ndichona tikaizire fodhi kapamwe pacho itori tudhola 50 per kg. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko watoisa nhasi uchaisa 5 years huripo. Pa5 years dzisa dzichatotoniichidechekutanga. Chechipiri patiri kutengesa huchi tiri kuti zvino unoshanda zvakawanda, unoshande semushonga, unoshande semafuta sesipo. Saka maketi yacho haipei. Zvekutoti ndatarisa kg yehuchi inogona kutotengeswa kutangira pa4 dollars per kg kana yatochipisa kunobuda kunosvika ku$10. kechi. Saka tinotakosha kuti tichitenge kuzvika nechimwe kuti ndinomanisa kuti njedzine sipeji dzichaita kuti nyika yedu ikwanise kuharvesta foreign currency yakawanda izine cash crop onera ntine zvinoita. Uye mukazvikarisisa kana tikakuudzira munhu wese kuti ave achinge panyika. Iye zvinhu ndiri kumhanya nedambi rekuti everyone should be a beekeeper.
Munenge muchizviita seizvi?
Nekuti ndiri kupinda macommunities akaona ndichiti munhu wese nyange tauriwa une mukoko wenyika. Izvi tiri kuzviitirei? Nyange dei ukadziba kwenchiti dzisingadzidi ini tinodzitora todzidhomestiketa toindisira kune nzvimbo dzakaita sanahuru ngekuti kwakutora miti. Kana vanhu vakakwanisa kuona masango avo akatakura miti kadi dzinova dzinovapa mari dzinovapa huchi vanokwanisa kutirikuchengetedza masango avo nekuarumisa kundomune upfumi hwavo. Saka ndomisa kuti kuti tochengetedza zvirimwa zvedu tofanira kuwedzera upfumi huno mukati meumwe upfumi ndiko kuti tiuchengetedze.
Saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo?
Vanondibata panhamba dzinoti 0774 549 264.
Haiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Olini nekupinda muchirongwa chedu.
Vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Olin Makoni svondo rinouya pachirongwa chino.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vanotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino. Nhasi tine imwezve tsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, taurai tinzwe.
Yevo ibaba Wande. Baba Mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo. Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 paverse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagoni kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho, nokuda kwokuti iko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese ivavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here nekuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva vakapisirwa dzimba vasina mhosva vakaparadzwa vasina mhosva vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva vakaurawa negungwa vasina mhosva saka denu kuri kuti pane mukana wokudzoka hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu
asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango
chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka anotaura chakanaka kuitira kuti iwewo ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa ngatingwarirei nokuti bhaibheri rinoti kunyange nasatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizivi vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa havadzoki kuvapenyu chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako ndini mbuya vako ndibikire doro ndigokugadzirira musha wako
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Mari makanaka munoni pasina kana ndakaneta tichitadza kupa.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United. Kuti tinzwe zvizere tabata murairidzi wechikwata cheGreen Fuel akamborairidzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa.
Ndinoda kudaira kuti tirikuona consistency iri kuitwa nevakomana vePlatinum, consistency ground, consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution. Ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai, kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa vagara kwenguva yakati kupiwa FC Platinum zvekuti Musisa akatosvika variko ma2014 ikoko ma2015-16 imomeni achisvika achitora vachiriko nanhasi saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistent in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapiyaz akaita sana Blessing Moyo and Company variko ana Walter Msoma ma2014-2013 but vachizobuda. Saka element of consistency and stability as an institution I think yavapa an advantage over most of the teams vari muno muleague vari kupota vachichinja mapersonal UND vari kupota vachichinja maplayers and quite a number of players moving from their respective teams vachienda kunotambira mamwe mateams but ivo vane the core, the majority of the team.
Ko kare vanhu vaimboti pamwe inyaya yemari asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSakunda asi vachitadza kusimudza mukombe zvii zvinonetsa kuzvikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya, ndinoda kudaira kuti nhau dzana mari ndisaka tambotaura nhau dzeconsistence mari inogona kuuya nhasi mari kana yauya nhasi inogona kuisa machiri yavako iri apa but pane nhau iya yatinoti kudzidza kana vana vachidzidza vana vanotora nguva dzakasiyana kudzidza panogona kuita kuti mari yauya nhasi Ndeni wano wakati kwa kutishi basi watatu uchika jimini ndeni wa itapu wanawame kwa kutiza jimiti marino kwa kutiri kwa wanawezi za padu mangwana chese raki za kutu aa ni stability hapo mangwana shimishino kwa nakuendeka shiweda kwenye wanawame patients kinubachira.
Lloyd Mutasa achitaura ari panhare muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So we